Ini ndini Marvelous Mhlanganyabuye ndichitsi heyi nomisoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu chivabvu 10/2019. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari roramba richinetsa munyika. Kunyangwe hazvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturu yakawanda. Kuderera kwemvura mumadhamu kunonzi kwava kukanganisawo kugaiwa kwemagetsi munyika izvo zvichaita kuti magetsi anese kuwana munyika yose. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoenderera mberi dzichipa maonero adzo pamutongo wakaturwa naamai Edith Mushore wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiri weMDC zviri pamutemo, uye zvose zvakaitika kubva zvavakatora masimba muna kukadzi 2018 hazvisi pamutemo. Vagari vekuchinoi zvikuru vanogara mumusha weAlaska vochema-chema zvikuru nekushaya mvura munzvimbo yavanogara. Chikwata chekiriketi yevadzimai munyika chokweshana neNamibia nesvondo mumakwikwi e2019 World Cup Qualifying Series. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.